Mangwana na kanaka wa tereri, tunosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechishanu kukadzi 7, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura kana mukakwanisa kuenda papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vava vanopinda kutenga guruva mapilazi iwayo anova ndivakatsigira mugo. Saka mukaruva mapilazi aya mugo dinobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugo didi idhirike nekuti pamunyaya kuti vachikorogoza.
Vanhu vanosvika makumi maviri votyirwa kuti vakafira mumugodhi wakadhirika kukwekwe.
Vana inokupirwa vavakasira Zimbabwe. MDC kune vanhu vakaurawa kuture MDC. Hakuna pati inokupirwa inofa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika.
Vangata rekoda dzimbo dzinosvika kuma 15. Kwakasara 3 chete dzo dzakasara pa 15 songs dzatakarekoda dzimwe dzese idzi dzinonzi dzakatsva.
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro naDr Thomas Mapfumo taafire nyika mukanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vangadai vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix uri kukwekwe uyo wakadhirika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, Vandodana Stole, vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekuti mitumbi minomwe yainge yaburitswa nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navaStole.
Yes, I can confirm kuti zvinhu zvaitika kukwekwe kuGlobe and Phoenix. Mugodhi une masaizi maviri, kunonzi kuzesa nekunonzi kuGlobe and Phoenix. KuGlobe and Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi mud blast. Mud blast iyoyo ndoyakonzera landslide mugodhi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro, by 5 p.m. kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga ugara uri dangerous. Mamainirwo aoitwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva chandoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kurana mugodhi uyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi, nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20, vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, namba chaiyo chahasati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti uiwane izvozvi vanhu vanototya kana kutaura. Unotozowana munhu ane zvivindi muwandatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura, but ndicharamba nchingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information ndinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana, vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri kunyanya kukonzera maxi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichi maina mugodhi, pane atinosiya anonzi mapilazi. Mapilazi ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonhe, but mapilazi iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera, vanhu vava vanopinda kutenga guruva mapilazi iwayo anova ndivakatsigira mugodhi. Saka mukaruva mapilazi aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idhirike nekuti pakunyanya kuti vachikorogoza.
Avo vanga vari mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe Vando Danastole vachitaura vari parunare kuzvichava naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugodhi weGlobe and Phoenix unonzi wakavhariswa nebazi rezvemugodhi pamwe neEnvironmental Management Authority muna 2007 mushure mekunge waonekwa kuti waisa vashandi munjodzi. Asi zvinonzi vanhu vanga vachiramba vachipinda mugodhi uyu vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Bepanhaure Herald rinoti chikwata cheboka rinonunura vanhu munjodzi cheCivil Protection Unit chakapinda mugodhi uyu kunoongorora nezvetsaona iyi chikawana mitumbi miviri, uye basa rekununura vanhu ava zviri pamutemo rinonzi rakanga risati ratanga. Studio 7 yakundikana kubata veCivil Protection Unit kuti tinzwe kana vanga vatanga kununura vakawira netsaona ava nhasi. Takundikanawo kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe huwandu hwevanhu vangadai vari mugodhi uyu pamwe nemitumbi yawanikwa. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvikanonoka kuitika. VaChamisa vanotiwo mauto anofanira kupindawo munhaurirano dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opamuchinguri Kashiri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura muchinoi kunhengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki, vaChamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. VaChamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga. VaChamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanirwa kuva nemukana wekutaura zvinyuto zvaanazvo ndezvipi, maonero aanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu, nokuti nderimwe bandiko rakasimba panyaya yekuzikazikana kwenyika ino. Kubva chibva kuhondo munozata naatongogara kuzanla nezipra dzakanga zviwawo kunyaya dzemanaurirano dzakanga dziripo munguva yelangest. Saka nai
panyaya yekushayikwa kwemari yebato, vaChamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa, asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzemari, saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatinayo yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kunzwa dzemusangano dziri kuitwa kumhenenguro dzichaiswa pachena zvinovazvokutanga munguva yose zvanga zvisingamboiti kumukati.
Mumwe mugari wemuchinoi vafarai ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navaChamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu vaChamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti vaChamisa vasazofe vatonga zvachose.
VaChamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remashonal and west. Vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linette Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Tutanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rinoti mvura yakawandisa ine mhepo nemabhanangana iri kutarisirwa matunhu akati wandei munyika kutanga mangwana. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rinoti nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Midlands, Mashonaland, Harare nedzimwe nzvimbo dzeManicaland dzakatarisana nemafashamu kune dzimwe nzvimbo. Mutongi mukuru weMatare vaLuke Malaba vanoti nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga yekunetsana nemudzimai wavo amai Mary Mbaiwa ichatanga kutongwa mwedzi unouya. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yevana nemba. VaChiwenga vari kupikisa mutongo wedare reHigh Court wekuti imba nevana zvimboenda kuna muzvare Mbaiwa. Iyi inyaya iri mubepa naure paInternet renewzimbabwe.com. Topedzira nekutarisa zvinobepa naure Chronicle iro rinoti mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti zvimwe zvakaitwa nekanzuro yeguta reBulawayo zvekuvandudza mazita emigwagwa hazvisi pamutemo sezvo zvichifanira kuitwa kana zvatenderwa nedare remakurukota. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemwoyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba.
Studio 7, mamuka sei kuni vashamarari wose, mamuka sei vatereri. Hai, ndinofara nedanho ratorwa neZANU PF rekubuditsa pachena kuti mayuthi haana chaanoita pamusoro peZANU PF. Hapana chamunofara kutaura chinonzwikwa. Saka isu semayuthi tanyatsozve tabuditswa pachena kuti haano chenyu imi mukungoteverera ZANU. Kunyange zvakaoma, kunyange paine mazano asiri kufamba zvakanaka, kunyange zvinhu zvakamira mamirira zvakaita, zvinongonzi nyararai nekuti ndandioni chareswa vavarume vatatu vadzingwa pachigara pakumirira musangano kuti munhu wose ari kushora musangano iwowo weZANU PF. Saka ivo vaida kuzama kumira kuita kuti musangano usaparara, vanhu vave nechivimbo nemusangano, pourayiwa nyaya dzecorruption, kurega kuva nevanhu vanoba. Saka zvinhu zvava zvakanaka, asi kuti vakuru ava handizi kuti havarasika papi kana kuti vakuudza mukomana wayo kuti dzoka, vakomana wavo kuti dzokai kuchikoro. Zvinoshamisa. Saka kuchikoro kwacho uko zvinoreva kuti kunodzidziswa uori, kuti kana paitwa uori hapafani kutaurwa. Ndatenda Studio 7, ndiri kuno kuchiredzi North, Chiredzi North, Ward 32. Bye bye.
Tiri kukumbira havo kuti vagari vekuchimbizi vakadhistirwa netokwemukozi kubva 2012 vakaendeswa kundogara mumaone hectare. Vakaenda pakipi yepamatende vai pachimbizi kwanga vakaunganidzwa paya. Kusvika nanhasi havazi vanhu vari kucheukibwa kuti vaonekwe kuti vane vavachiri gere zvakanaka here kana kuti havanagara zvakanaka here. Saka izvezvi zvetiri kuona chero kuSouth Africa kwatiri tinongochema hama dzedu dzakasara kumusha. Ndatienda hangu nemashoko iwawo.
Makadi vashamari vepaStudio 7 nevateereri, nditresi paGHB. Iva munanga kubva chipinda pachigaro vachibvisa vamugabe vachitakupu naya masoja aya. Vakati kwahi vari kuda kutageta makororo ari kuuraya nyika. Ndo mapindira vakaita vakati uyai mundibetsera tibvise vamugabe. Tikasumuka chemberi neharawa dzikasumuka nemidonzo tikanovabetsera tikati shuwa bvisai makororo. Wanike nhasi uno vamunangagwa ndovo dzinga vana vabudisa chokwadi kuti pane vanhu vari kuuraya nyika apa. Ivo vakati bvai pamabasa. Saka nyika yedu hamino tichanaka here.
Halo, 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 paStudio 7 muri sei? Hai, takasimba zvedu, kuri sei, ndimi munotipa basa, munotipa nyuzi, yes. Ini ndeka meseji yangu inini inonangana nevakomana vemudhizi, vakomana vemudhizi mashandiro avo akanoita sei. Tomboonei zvavanoshanda. zvoneki. ZANU-PF is busy planning for 2023. Kau 2023 anachamisa achangu achichema kuti tabirwa. Ngechema tabirwa tabirwa bati. Izvezvi vari kuita basa remafoto. Tomboona kuti munhu anoti aenda kundosangana nevanhu kana kumarural areas. Anozowana mafoto. Hatichi munhu anofanirwa kuti aenda ikoko kuzoita silent kuitira kuti opponent yake isaona zvaari kuronga. Strategy havana strategy yokumana nembc. Vakaneta 2023 vanongororwa futi mahara. Opposition hatina muZimbabwe hatina. Maybe chamisa achazova wapa. Vakomana vakavata nebasa. Vakavata mumaofisi. Thank you.
Makadiwa vashamariri vestudio 7. Hei, ndumbura uri mbotaura wati kuyaku please ndanzwa anongorekodha pano mati kuzangu anongoperera mumhepo hamurekodhiwo. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pezvavamugwada vari kutaura zvekuti hanzi avakadzingwa vakakanganisa pakuti matauriro avakaita hanzi kutaura kwavakaita kuti uhori hwakaipa hakuna kuipa asi matauriro avakaita vakarasa gwara remusangano nekuti vanhu vakafumura vanapopura itogara ipi vakazoona papaya kuti havana mhosva zvinozosiya musangano uri papi. Iwo vakukoshesa izvozvo vari kukanganwa rekuti vanhu vezanu PF ivavo ndo vakapinda kuti mapurisa akamhanya akanoshuta ini inonzi Morgan Tsvangirai House nemhaka yekuti vakanga vangosuspecta MDC kuti ndo iri kufanda mashurugwi. Asi pavakanopinda vakangonoshuta ini vachisecha secha nzvimbo dzacho vachibva vashaya kana ini evidence yavanotarisira kuti ingavabatsira kupomera mhosva MDC kuti ndo iri kusapota mangirini mashurugwi. Hazvina here kusiyana zvinosiyawo MDC kana kuti government zvinosiyawo ZANU kana kuti government iri papi. Izvozvo havazvikoshesi here?
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasangana nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC nezuro. Vaviri ava vakatenderana kusimbisa nyaya dzekutengeserana. Upfumi hwenyika yeChina huri kutarisirwa kuderera zvakanyanya zvichikanganiswa nenyaya yechirwere checoronavirus. Izvi zviri kuipa kweupfumi kuri kutarisirwawo kuti kuchange kwaipawo mune dzimwe nyika dzinodyidzana neChina. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu vafa nechirwere ichi uye vamwe mamiriyoni makumi mashanu vakavharirwa kuti vasatapurirwe chirwere ichi muChina. Mamwe makambani ezvekudya anosanganisira KFC nePizza Hut akatovhara muChina. Zvakabuda musarudzo dzemaprimary dzakaitwa nemusi wemuvhuro mudunhu reIowa muAmerica hazvisati zvabuda, izvo zvokonzera kushorwa kwevatungamiri vebato remadhemocrats mudunhu iri. Sachigaro weDemocratic National Committee vaTom Perez vati zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kuverengwa patsva sezvo vamwe vave kushaya vimbo nesarudzo idzi. Paverengwa mavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana, vari kutungamira ndiva Pete Buttigieg vachiteverwa navaBernie Sanders, amai Elizabeth Warren navaJoe Biden. Anokunda mubato remadhemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump musarudzo dzemunambudzi gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro webato reZANU-PF muno muAmerica Dr. Frank Gunning.
Tinoona kuti zviri kungorakidza pachena kuti nyaya dzedhemokrasi hadzisi nyore, zvinhu zvakagozha, zvinhu zvakaoma. Uye zvimwe zvinhu tinongosora dzimwe nyika dzinenge dzichitadzawo kuita maelections adzo zvakanaka sezvinoitwa neAmerica, asi tazviona kuti patopera mazuva matatu havasati vapedza kuverenga mavhoti. Hongu tiri kunzwa kuti vaiti ivo vakanga vagadzira apu kana kuti chokushandisa chepanharembozha chokuti vanhu vashandise kuvhota, chinova ndicho chakatadza kushanda.
Asi chii chiri kupa kuti kunyangwe hazvo paine matambudziko akadai pasina tsvimbo mugotsi, pasina kukandirana makobvu nematete.
Tinoda kuvayemurawo zvakare nekuti vanga vaine backup yemapepa yavakuverenga. America yatarisa kuti kunyange zvakaoma kudaro vane nzira dzavanoshandisa kuedza kuzvigadziridza murunyararo vachitevedzera makwara avo ebumbiro ravo pari zvino apa tiri kutarisa madhemokrati. Vari kutarisa bumbiro ravo remutemo, vari kutarisa zvinyorwa nezvibvumirano zvavo zvekuti maelections kana kutsarudzo dzavo dzebato ravo dzinoitwa sei. Izvezvi zvamutsunzwa vanhu vari kupopotana, hamusi kunzwa vari kurovana, hakuna kunzi kwatukwa vanhu, hakuna kunzi vanhu vamacha vapinda mustriti vazorova vanhu vadii, hakuna izvozvo. Nekuti vanhu vanenge vaine chivimbo nekuti zvakanganisika zvinogona kugadzirisirwa.
Mubvunzo wekupedzisira, zvakakoshawo sei zvekuita maprimary kuti munhu wese anopinda musarudzo vachienda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro?
Inyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa mukana vasarudzi kana kuti mavota vanowana mukana wokunzvera pfungwa netarisiro ine wega wega anenge achida kuvhoterwa.
Sachigaro webato rezanupf muamerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muvirginia muno muamerica. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo, uyo anoti ave kudzokera kustudio kunotsikisa damba refu idzva mushure mekunge nziyo dzaainge atsikisa dzakanganiswa nevaidzitsikisa. Mukanya, takanzwa kuti panenge pamboita dambudziko padamba refu ramanga muchida kuburitsa, zviri kufamba sei?
Haiwa, iye zvinezvi zviri kufamba hazvo zvakanaka nekuti takataurirana nemunhu wacho ishamwari ane studio iyoyi inonzi Track Town Studios. Iye mukomana wacho ndewekubrazil anonzi Fernando Bispo. Ndiye akakanganisa music takaona kuti tikamuendesa kumakotsi anogona kuchajwa mari yakawanda. Ramubvunza tikati zvinotoita sei tikagara naye pasi tikamutaurira kuti iwewe dai waita sei kana uchida kuti tidzoke tizorekodha music iyi, iwewe uchibhadhara vanhu vanouya kuzoridza kuzorekodha music because tinotodaidza vamwe vanhu vanotibatsira ndevei vedu ivava vanenge varipo vanobhadharwa zvakare. Saka mari yacho tikakaunda ikasvika chi 1600 yekubhadhara vanhu. Saka iye ndiyebva akanditaurira akati ndiri kumhanya mhanya kutsvaga mari ini handisina mari. But iye zvino izvi ndofunga aredi akati iye ari kudzoka because anga ari kucalifornia. Saka ari kudzoka kuno kuEugene musi wa24. Saka ndosondo racho iroro ndorachapinda mustudio anenge aane mari yacho yekubhadhara vacharidza. Tiri kumhanya mhanya kuunganidza dzimwe dzimbo dzisati dzazivikwa nevanhu. Tine dzimwe dzakawanda dzanga dzisati dzazivikwa nevanhu. Saka tiri kuedza kudzibatanidza dzimbo idzodzo kuti tiite imwe albhamu yekuti vanhu vafanotenga music. Even record company yakatinyorera tsamba ichitaura kuti music yenyu inotengesa kuno kuti inoshanda nekambani inonzi CD Baby. Vakati music yenyu inotengesa zvikuru asi hatisina music. Ndo patiri yezvinezvi. Saka tiri kumhanya mhanya kugadzirisa imwe futi imwe album.
Saka damba refu rakasangana nematambudziko iri manga matori pazita here?
Tanga tisati tari pazita bcause apa patatomufonera tichiti isisi tiri kuenda kustudio kunomixa music yese yanga yai yatanga tarekoda tanga tarekoda zimbo dzinosvika kuma 15 kwakasara 3 chete ndo dzakasara pa 15 songs dzatakaningirika dzataka rekoda dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva kompyuta ndiyo yakapisa zvese haana kuita backup ndakaita backup tisina kusvika patiri ipapa
imwe yechimbichimbi yamuri kuronga iyi tingainzwe rini
hatinoinzwa manje manje nokuti ndakatotumira munhu nhingiwe uyo wekuzimbabwe anonzi Sibindi ndiye muridzi wenhingi wemetro record company ndiye anotengesa music yangu kuzimbabwe saka takatomupa kuti agadzise music yacho agotumira kuno nhingi cover yacho nemusic yacho pamwe tozviendesa kucd bed tombofanotengesa iyi asi tichigadzirisa iyi yakasha ikoyi
tiri kutarisira dzimbo dzakaita sei apa mukanya
pane dzimbo dzakasiyana-siyana haingori nyaya yengoroti everyday tinongoimba ringi nezvematongerwo enyika tinoita zvakasiyana-siyana pane dzimwewo dzinotaura nezvematongerwo enyika dzimwewo idzimbowo dzinonakidza vanhu dzinongofadza vanhu saka dzine tingangoti ivariety vana chinogiya chiivesawo
pane dzimwe dzamamatotanga here kuridza kumashow enyu kunze kwachinogiya i
no dzimwe dzacho tasati tambotanga kuridza
Ko kambo mamvemve kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo musakanganwe kuti tichaenderera mberi nehurukuru yedu namukanya vachitaura mafungiro avo pavakufana vari kuti vari kurova Zim Dancehall musakanganwe kuteerera hurukuru yedu namukanya nemusi wemuvhuro mangwanani mukanya vanga vachitaura vari kuOregon muno muAmerica sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inavo zvakare vanhu vanosvika makumi maviri votyirwa kuti vakafira mugodhi kukwekwe mutungamiri wemdc vanelson chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyamina chris gande munhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku.